sangana pa president wedu vachamisa president veMDC Alliance nokusangana kwavo nevamunangagwa nechikonzero chekuti sarudzo tosangana dzoidzi musi wa 30 July isarudzo dzakakosha kuvana veZimbabwe. Naizvozvo vari kutungamirira mapato makuru munyika yeZimbabwe zvakakosha kuonesana kuti sarudzo dzedu dzinge dzichifamba zvakanaka, pasava nekuzopokana pamberi patiri kuenda. Naizvozvo zvakakosha chose kuti purezidendi yedu vachamisa nayamunangagwa vanga vachisangana vachionesana kuti aiwa kugurana zamu ramai vamwe chete vanhu veZimbabwe vachamisa mwana weZimbabwe vamunangagwa mwana weZimbabwe. Naizvozvo izvakakosha kuti kana panozosiya wechitanda vamunangagwa apo pavanenge vazokurirwa navachamisa musi wa 30 July pasa zuva nokurambira pachigaro, uyezve vachionesana nyaya dzekuti idzo sarudzo dzatida tinge chiita idzi ngadzo sarudzo dziri pachena, sarudzo dzine runyararo, pasava nokubiridzirana.
Vamwewo vanotaura taura vachiti pamwe panogona kudaro paine mweya wekunyangirana kana kuda kutyityidzirana, ndosaka vari kuedza kunzvenga kuti vasangane. Munozvitambirawo seizvi?
Zvingavapo, asi nyika yeZimbabwe inyika yevanhu veZimbabwe. Vangava neumwe wangava nemweya woda kusvikidzira kana kudini, asi vana veZimbabwe zvavanoda kuti zvinge zvichiitika muno munyika yeZimbabwe ndo zvichangobuda musi wa 30 July. Saka naizvozvo hazvina hazvinobatsira musha Matare, musha weZimbabwe. Vana veZimbabwe munoziva kuti vatambura nguva yakareba. Naizvozvo chavakuda ndechekuti vawane utungamiri hwejekerere, utungamiri hwavanosarudza ivo. So nyaya inongoripo ndeyekuti aiwa vamunangagwa mukangomatadza kubudirira musi wa 30 July chisirai kuna vachamisa vafambise nyika ichienda mberi, mova makasungunuka kuti aiwa zvechokwadiwo vana veZimbabwe vasarudza zvavanoda kuti ndogwara rekudini rokutora.
Mambosanganawo here nevemamwe mapato akasiyana-siyana kunze kweirori reZANU-PF iri?
Mapato ose muno munyika mwana mai vangu, nezuro tanga tiri kuulawayo kwamakaona vadharengwa vachiuya vachiopa uchapu kuti aiwa ngatiregedzai mwana wechidoko vachamisa vachibata jeja. Nhasi tanga tina honorable Sandimoyo ENPF. Saka ndingati hongu mwana mai vangu, taita reach out kumapato akawanda.